Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21/2019 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mpengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust COTRAD, vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavakamhara vachibva kuPrague guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yava Mnangagwa pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Vabhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu, uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe, vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu. Akusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikuru sakusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana mumaoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo kutonga neusimba pakunge uchibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti hakasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anova chairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
Vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasisina musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiviwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yavamugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashayisa mufaro kana nenhunzi chaidzo, zvashayisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years tatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira, ngazviregwe. Vanhu vaneta, havachada, vatadza kutonga.
Zvichakadai, vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana, ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga, kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7, vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvakutoreva izvo kuti mapraisi ese akukwira because fuel kando panotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu, kombi inenge yakwira futi. Kwira kwaita fuel kwakuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karombo ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo, asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy. Kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho, isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomo yacho ya irikunzi ya kwira iyi tikada kuiisa kuma US dollar cents tinoona iri chiri pasi pe 1 US dollar tishandisa kunyango musika mutema wachona. Saka zvinhu zvekuti tanga tajaira zvekuti hurumende inotibatsira kutenga mafuta, asi iko zvino izvi ndiri kuona kuti vamutuli Ncube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo.
Vayepi momaziba, avo vanotengesa mafuta, vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoita kuti vakwanise kutenga mafuta vega, sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende, tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nokuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidize but vanga vasingakwanisa kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachinepractice yavanga vanayo yekusubsidize iyo. Saka tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isiwo tinge tichikwanisa kuita bhizimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eduti mupengo recyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaJoe Dumakwezu vanoti kunyange hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa, vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kuputsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. VaDumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira, vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro, zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita. Endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marinovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire, asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads athro, asi panyabamba kuende padzingira hapasati paconnectica, handizivi kuti mainjinia ari kupaona sei. Anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa, saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi, varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakapa dzacho vanondoshandisa dzakadaro, nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefi. Vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here, masangano ari kubatsira here, kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works, ikatora vanhu vaisvika kuma30 pamaschools apa, asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10. Vamwe vacho vaakuchingokonzeretera nematoilet chete. Vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa, asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo, asi izvezvino zvazvishoma. Red Cross ndio vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuisa chikafu chacho, asi havasati vambopa, vachiri kuda kutotanga. Hatisi kuziva kuti vanouya nacho riini.
Zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taura kuti mnaita batsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngava uyewo zvenguva ichiripo nekuti kuzouya papaye vamwe vacho vari kutanga kuya nhasi vachiti vanoda kubatsira vamwe vari kutsvaka vanhu vasina pekugara. After 2 months vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa futi munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kuti batsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo chifunga zvichidiwa hotipo vasaiya vachiseregeta kuti toda vanhu 25 iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asi kavadhuma kwezu vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo, saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo rinonga riri rweemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency paya panguva yeemergency yapera munhu oyo ane rubatsiro rweemergency.
Avo vanga vari vaJoe Dhumakwezu, mugari wekuChimanimani East uye vari kanzura weward 23 wekwaMutsvangwa. Vanga vari parunhare vari kuChimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzo yekuti vawane imwe temu yekutonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore makumi manomwe nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Sarudzo yemutungamiri wenyika iyi ichaburitsawo pachena kana mutedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima pamwe nevaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi, zvichitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGahn varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuvabvumbo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vabviswe pabasa rekuferefeta apo vainge vari pakati pekuita basa rainge vapiwa iri. Again vakambidzwa nemuzinda weWhite House kupombowo kukomiti iyi. Irira kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Kushaikwa kwemagetsi akakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashamhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita segetsi ezuva kana kuti solar power pamwe nemajenareta sezvo petrol nedizeri zviri kushaikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishaikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenareta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenareta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Nzwa imwe mkana uripo ndewe solar, but kudura kuva kuita ma solar panels iko zvino. Vaonawo mkana vanhu vanotengesa ma solar panels kuti vaona kuti ndiyo option yaano maZimbabweans vodhurisa. Saka oshaya kuti option iripo ndeye kungo yangosara ndeye kuti hochingomirira iwo magetsi acho kuti auye.
Amai Elsis Vanda vaudza Studio 7 kuti kunze kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni.
Saka magetsi akangoenda sese zvatomira. Sesu isi tinosona mishina yedu inoshanda nemagetsi. Saka tinoona income yedu kubva mukusona imomo kana zvatomira zvese zvatofarana. Uye tine mafreezer anodawo gesi iyo iri kuora. Saka tombozoti toita sei ninyi yemagetsi aya ari kutikanganisa zvakanyanya steering.
Vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chega chasara chavanoshandisa chine mutengo vanokwanisa kubhadhara.
kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unoona kuti hapana wozotsvaka kwakutsvaka huni nokuti ukada kuti ndishandise generator randinoti ndinoshandisa kuwana moto fuel yacho hakuna.
Kana vana vechikoro vanotiwo vave kuvhiringidzika pazvidzidzo zvavo nekuda kwekuenda kwemagetsi. Mudzidzi wepane chimwe chikoro Marare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo zvescience pamwe nekushandisa macomputers.
Pakuverenga manhiyo teita kutoshandisa makendro fish makendro achari kudhura plus kushandisa kendro kunonetsa pakuverenga.
Pakubika, vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya zvichitevera kukwira kwepeturu nedizeri. Kirogramu imwe yegasi yave kutengwa nemaRTGS dollars manomwe kana kudarika. Mutengo weparafini wakakwirawo zvakanyanya sezvo makoronyera aitenga parafini achisanganisa nedizeri kuti awane mari yakawanda. Asi kunyange hazvo paine dambudziko remagetsi iri, kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti yeForestry Commission inoti inotarisira kuti pachave nekutemwa kwemiti nekutengeswa kwehuni zviri kunze kwemutemo nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Mutauriri weForestry Commission Violet Makoto ati vachashanda zvakaomarara kuona kuti izvi hazviitike.
And as the state authority,
isu sekambani inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti tinoti kutema miti vanhu vachitsvaga huni hazvisi pamutemo. Tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera nekuda kweload shedding uye zvichatiomera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti zvazvina kunaka uye hazvisi pamutemo. Tichapinda mumigwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo.
Mutauriri wekambani inogaya magetsi yezesa vafulad kwasira vanoti chirongwa chekugova magetsi kana kuti load shedding chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kugwenya remagetsi rekariba. Vanoti vaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kugwenya iri asi pari zvino vari kuwana 350 megawatts chete. Vagwasira vanoti kambani yavo iri kutora mamwe matano kuti vawane magetsi anokwanira nyika uye matano aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikomberedza. Pane mari inodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuamerica asati abhadharwa kukambani yekusouth africa yeescom nehcb yekumozambique. Asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi sekutaura kwandaita pokuti haagoniwo kuchengetedzeka. Saka inini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zese igone kubatidzawo vanga vadzimwa, so that kukura kweload shedding kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chete kana kuti tachidzima mufakosi chete, vanhu vari mufakosi vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo Glenora kana Budiriro.
Panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzimwa magetsi, vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Vati semuenzaniso zvipata, nhandare dzendege, nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vaya vanogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi vanowana magetsi nguva dzese. Zesa yakapedzisira kugova magetsi makore mana apfuura. Senzira yekupedza dambudziko remagetsi, hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu nemana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva. Izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi aya nyore. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinote fenyura chirongwa che Let's Gati Kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipi ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu ku 15 PM musakangira VOA dzira yamane shamwari kudzitifari.
Yashika nguo ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media zvatinopakurwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tangatiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvo zvekuti anoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Siri wadi makadi iko tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndini Josh Madi ndiri kuJoburg.
Ehe mukoma Josh makadi kuJoburg uko tipewo pfungwa dzenyu?
Nyaya mafuta iyi yakaoma. Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akutokwira onza akwira basi maonero angu ndekuti varume ava vasi pachokwadi.
Sei muri kudaro?
Nekuti nezuro ndopatakarodzwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 paUS dollar nebond. Then fuel all along yanga ichi around $3.22. Then toldwa zvekunzi pa Ministry of Information update kuti duty on fuel rakadzikiswa kubva pa 2.30 kuya pa 92 cents. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up, zvinova zvati pane kunyepa kuri kuri ipapo kusabuda pachena kuripo, because tikazotarisa vakati duty rari pa $2.30 iyo fuel yanga ichiita $3.22. Zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout 92 cents bond, which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na Mr. Banda vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwe Mr. Banda.
Zvokutanga ndinoda kutanga kukwazisa imi munoita basa rakanaka, tiri nevanhu vese vakateerera vari muchirongwa ichi.
Aiwa tinokutendai, ndimi munotoita kuti basa racho rifambe, nekuti kana muchititsigira kudai muchiuya pazvirongwa tinobva tanzwa kufara. Taura henyu.
Aiwa zvinotenda. Nyaya yekuZimbabwe ikai. Hainya semaonero angu ini hainyanyo kunetsa zvavo, asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa. Zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wawo zvake kumuendesa pabed bridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magoods, consolidated goods. Vakamira ipo papa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka. Mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove, ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevekiti nhasi manheru. Nhasi muchirongwa, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika. Kana muchidawo kutipawo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Number zvekare +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Varwi vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wokwidzwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.